Pamutemo mutungamiri wenyika ane kodzero yekuti akaongorora mashandiro anenge achiita hurumende yake nezvinenge zvichiitika munyika munyaya dzezveupfumi munyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzeindastiri vane kodzero yekuvandudza hurumende yavo kuti vaone kuti inonangana nebasa rehurumende rinenge riri panguva iyeyo asi ndichiona hangu kuvandudzwa kwaitwa hurumende handiani kuona hangu pane chinhu chingatishamisa chaizvo pane zvaitika mukatarira muzvinafundo vamoyo vaitwa kuminister of higher education ndokwavo chaivo chavoende totarisira kuti vamoyo vakline vagadzirise higher education ive nechimiro tisangoona vanhu vachingopiwa madhigiri ekufona tisangoona vanhu vasina kodzero vachitwa vakuru vakuru mumayunivhesiti vachitungamirira mapazi emayunivhesiti vasina kudzidza saka vamoyo semuzvinafundo asina kana munhu anopikisana nazvo tinoona sekuti chigaro chavapuwa chigaro chakakodzera
ko vamwe vanoti vamoyo vanenge vadzikisirwa kubva kubazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko
havanhu vane maonero avo nenyaya yekuti pavanga vari kuminister of information vamoyo munhu anoti paanenge ari anotofiliwa purezidensi yake nenyaya yekuti munhu aanoshanda ende munhu anoongorora zvinhu zvakawanda wanda
asi tichiitarisa nemamiriro akaita zvinhu munyika zvaitwa navamugabe zvingabatsira here kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nezvimwe zviri kunetsa
aiwa hapana chinhu zvezvinonyaya kubatsira nokuti munhu anofanira kutoitwa reshuffle ndiwo vamugabe iwo pachavo mutana nemakore makumi mapfumbame nerimwe vanofanira kunge vachizorora nyika inoda utungamiri hunenge hune vanhu vakaita vechidiki.